United Kingdom mune vasangana kuZimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Tichibva ipapo kune chimwe chikwata chichaenda takatihwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Tichibva ipapo pane vari kuronga zvakare kuti vachasangana kumaembasi eSwitzerland vari nechichemo chavo chekuti aihwaka munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Pamuri kuti makapiwa mvumo yekunoratidzira kuDavos, vakakupai mvumo ndevapi?
Ndivo varongi vemusangano hongu, vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu. Asi tinoona kuti vakawanda vachange vachisangana iko kuSwiss Embassy muLondon nomusi wa24 avo vanenge vasingakwanisi kuti vadii vabatane nevamwe kuenda kuDavos.
Taona toito iri kuitwa izvozvi kuembassy yeZimbabwe muEngland. Vanhu zvavari kuchemera kuti zviitwe ndezvipi pakuratidzira kwamuri kuita kudai?
Chiri kunyanyochemedza vana veZimbabwe iko zvino inyaya yekuti tiri kunzwa mareports ekuti vanhu vari kurayiwa, vanhu vari kushudhwa, vanhu vari kurohwa zvipatara. Chiva zviri kunetseka kuti zvingarapa vanhu vese vari kukuvadziwa nenguva inoi. Tinotenda hedu kuti kana vanhu vachiita maprotesi kuprotesta nekutaura zvichemo zvedu sezvizvarwa zvemuZimbabwe, tinova nemvumo yekuti tidaro, tisingatyi kuti kana tadaro tichazourayiwa kana kuti tichazorohwa.
Munoona here kuti kuratidzira kwamuri kuita uku kuchaburitsa mhinduro yamuri kutsvaga?
Kuti mhinduro inobuda handizivi kuti kuZimbabwe Embassy pane chichabuda here, asi chakanaka ndechekuti tasvitsa zvichemo zvedu tichiva netarisiro yekuti kunyange ivo vekuZimbabwe vasingatereri ivo embassy yekuZimbabwe vasingatereri vamwe vavakavakidzana navo kana kungava muno muBritain ivo weforeign commonwealth vachavawo vachaisawo presa hurumende yeZimbabwe ive inoterera zvinodiwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Tichitarisira kuti uko kuSwiss Embassy ivo vachachinzwa chichemo chedu chekuti aiwa munhu uyu ngaadzokere kumusha anogadzirisa zvinhu, haangave anofamba achinosangana nevamwe hanti munoona nyangwe vekuAmerica vana Donald Trump kana vemuUK vana Theresa May vanoona kuti dzimba dzavo hazvina kumira zvakanaka, vakaona kuti ivo havangaindi kuDavos vagadzirise zvinhu zviri kuitika mumusha mavo. Asi tozoona kuti ava vedu vari kusiya imba yetisha vachinobvakacha kuSwitzerland. Aiwaka, ko ivo vekuSwitzerland ngavavavaudze kuti vadzokere kumba kwavo. Tochega chatiri kuchemera.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva dzino ndeyekutiwo kudii?
Ngatirambei takabatana vana veZimbabwe, tichisvitsa chichemo chedu kunyanya denga achatinzwa, tichiva tinoshanda nevamwe ipo patiri kuti vanhu huyai tisangane kuSwiss Embassy kana kuDavos, huyai muwandu hwenyu tisvitse zvichemo zvedu kune vanotinzwa.